manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 30/2024 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole vopiwa chirango chekuti vasadzokere kuJerry. Kurwira utungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vari kutariswa kubuda muusungwa mushure mekunge mutongi wedare reMagistrate Court amai Tafadzwa Miti vasendika parutivi makore maviri ekugara muJerry avanga vatongera ivo vaScala navaGodfrey Sithole vanomirira chitungiza North mudare reparamende avo vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare amai Miti vatakandike kutanga vaviri vachibatwa nemhosva uye vaScala vange vagara muJerry kwenguva yakareba uye havaoni vachizodzokorodza zvakare mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vati zvikonzero izvi ndizvo zvaita kuti vasadzosera vaviri ava kuJerry. Rimwe remagweta vaScala vaHarrison Ngomo vanotsanangura mutongo wapiwa nhasi.
Tabuda mudare vaScala vatongerwa kugara muchirongo kwemakore maviri ndobva aiswa parutivi zvinoreva izvo kuti vari kubuda nhasi chaiye saka vamunhu akasununguka.
Vangomo vatiwo zvaitika hazvifadzi vachiti vaScala vaisambofanirwa kubatwa nemhosva iyi vakati chasara kudzokera kudare repamusoro kuti richenure vaviri ava.
Hatifaniri kututudza zvinhu zvisina kunaka. Chinhu chekutanga ndechekuti vaScala havaifanira kunge vakambosungwa. Naizvozvo tine mainstructions avaScala okutora nyaya kuenda naye pamberi kudare kuti nyaya yokunzi vakapara mhosva isendeko parutivi.
Mwana wavaScala vaJob Scala Jr vaudza Studio 7 kuti kusunungurwa kwababa vavo kwafadza vakawanda.
Vanhu vari kufara nekusunungurwa kwavaScala, saka kubuda kwavo kunokonzeresa kuti zvimwe zvinhu zvasingaoneke zvichitanga kuoneka.
VaBiggy Chitengu mugari wekuchitungwiza vatiwo zvinosuwisa kuti vaScala vakapedza nguva yakareba vari muJerry pasina mhosva yakati chikiti yavaipomerwa.
Vakabatwa nemhosva ingori nyadzi chete dzanga chimwoitika kuti vatadza kungotaura chokwadita munhu ana kupara mhosva.
Mumwe mutsigiri weTriple C asina kudomwa nezita uyaiuya kudare kubva svondo rapera kuzonzwa nyaya yavaScala navaStole angoda kuzivikanwa nekunza maifandi ati wafadzwa zvikuru nezvabuda mudare.
Mutongo wanhasi watifadza zvekuti tandisingambofungidzira kuti tingaitwe zvakadai naMwari nekuti ndiMwari vazviita. Tanditanzwa nekushungurudzwa kwaOnorable Scala hapana kana zvangachimbotitira mazaita asi nekuda kwaMwari watinonamata Mwari wavanonamata Honorable Scala ka Mwari vatigonera mukati mezuva ranhasi. Mazvozviona kuti Job haana mhosva ende haana chaakaipa nemunhu chaakaita chaakatigarira muJerry. Mwari atozongobudisa marizautsi kekupedzisira.
Gurukota rezvemutemo vaziya mbiziyambi vati sehurumende havanei nezvinoitika kumatare sezvo matare akazvimiririra.
Anotambira mutongo ndeapuwa zvikana anoenda ku anoapila Zisa atina pato pinda.
Amai miti vati o, vaskala na vastola wafanu kupara shakare moshe kupeshe zera mirijonga, kwe makore mashana anotevera, vakati shishikaitika, vano dzore kwa mtongo uyu, vogara mjeri. Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano runoona nezvenyaya dzekurwisa uori pasi rose Retransparency International rinoti Zimbabwe chingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Izvi zviri mugwaro raburitswa nhasi rinonzi The 2023 Corruption Perceptions Index. Zimbabwe iri pachidano chezana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Nyika ine zvibodzwa makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24 out of 100. Muna 2022 Zimbabwe yainge ine zvibodzwa makumi maviri nezvitatu iri pachidano chezana nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 157. Nyika iri kutungamira mukurwisa uori iDenmark ichiteverwa neFinland neNew Zealand. Nyika iri pakupedzisira iSomalia ichiteverwa neVenezuela neSyria. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye vemabhizimusi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzehuori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara Red Disability Reform Coalition vamasimba kuchera.
Tingati sisi nyaya inosuisa kuti Zimbabwe irikuwa niko iri pakati penyika dzine uri unoshamisa. Asi hatisi chinhu chinoshamisa vana veZimbabwe nekuti chero mutungamiriri wenyika anogara achitaura nenyaya yekuda kurwisa uori. Asi chinozonetsa ndechekuti zvitaurwa nezviitwa ndo zvinozonosiyana. Uori unenge uchioneka mukugara kwevanhu kwezuva nezuva. Asi kurwiswa kwahori ihwohwo hakusi kunyatsobuda.
Sei muchidaro vakuchera?
Nyaya dzakawanda dzichigere kumatare, dzimwe dzichigere kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Uye tinotoona kuti iyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vanoitungamirira kana kuti vaimboitungamirira Justice Loyce Matandamoyo vaitodawo masimba ekuti vatore nyaya vachidzisa kumatare dzimhosva asi vakanyimwa. Saka ndingangoti inini chinhu chinoda kugadziriswa ichocho kuti tipe Anti-Corruption Commission mazino ekuruma vane uori.
Uori ukasagadziriswa vakuchera hune dambudziko rei?
Dambudziko rine uori nderekuti nyika inenge isingachatembeki, uye kana nyika yokwereta mari kana kuti kuita business munyika imomo kunenge kuchidhura kudarika kune dzimwe nyika. Saka avo vanosima mari munyika zvinhu zvaanotarisa izvozvo kuda kuona kuti kuita business munyika umu kungadhurawo kusvika pamarii vasati vaendera mberi nekusima mari yavo. Saka uori chinhu chatingati chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingaiti kuti nyika iratidzike senyika yakanaka.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara Disability Reform Coalition vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit uri kuitirwa kuRome nhasi vasangana nemukuru wesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO vakungonkyu. Vaviri ava vanonzi vakurukura nezvezvirongwa zvekuwanisa vanhu zvekudya munyika. VaMnangagwa vaitawo musangano nemukuru wekambani yeConvivium Africa Dr. Alfonso Ippolito vakataura nezvekugadzira gwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti sola kugweru. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekusimudzira upfumi pakati peAfrica neItaly kana kuti A Bridge for Common Growth. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona isu kuti kujikidzana kwenyika ino neItaly kwane makore akawandisa. Tinorangarira isu kuti dhamu reKariba zvese nemishini inogaya magetsi zvakavakwa nekambani yekuItaly. Idzanzi renguva dzekuma makore kuma 1950s nekuma 60s uku ichiri Rhodesia. Asi tinozoona isu kuti nekufamba kwenguva kunyanyanyanya takuzvitonga kuzere pane hurumende yeZANU-PF. Kudyidzana uku kwakabva kwaderera. Hapana zvizhinji zvatingataure zvatingati makambani ekuItaly akamboitawo muZimbabwe makore apfuura. Tatinoona isu makambani azara mazuva ano sekuziva kwedu ndeekuChina. Chero maBritish nemaAmerican aimbove nemakambani avo ataidyidzana navo achishandira muno kuna ma1980 kuma1990 nekufa kwanga kwaita upfumi hwenyika. Mazhinji acho akabva avhara akaenda kune dzimwe nyika.
Kunze kwenyaya dzemagetsi esolayo, tonzwa kuti vasangana nemukuru weFAO munyaya dzechikafu. Dzimirise nyaya dzedumbu munyika.
Nyaya yechikafu yatonetsa muZimbabwe. Hatichatozivi kuti chokwadi ndechipi, nhema ndedzipi, patiri kudzwa chokwadi ndepapi. Tinogara chudzwa nehurumende yedu inotodada. Kana vemunangagwa pavakaenda ikoko kwavari uku kuItaly Africa Summit uku. Chavakanyanyotaura nezvazvo ndechekuti Zimbabwe yakabudirira munyaya dzekurima. Kune maguta. Saka makazoona vamunangagwa vakunzwa vari kusangana nevakuru vakuru veFood and Agriculture Organization kuItaly koko hazvitishamisi.
Sei muchidaro vambofana?
Hapana zvabotishamisa ipapo nekuti muZimbabwe tiri kunyeperwa. Hamuna chikafu chakakwana. Vanhu vari kutokuvara nenzara kutaura kwatiri kuita izvezvi. Saka zvandinotofungira ndechekuti vamunangagwa vanenge vakutoronga-ronga kuti tingabatsirwe sei nechekudya muno muZimbabwe. Ndokuti zvechokwadi nzara yatopfunya chisero muno. Zvekuti tine maguta zviya dzingoengano dzekungofadzana pamarali vanhu vachipururudza. Asi muchokwadi chaizvo muZimbabwe mune nzara.
Vanoongorora zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Kurwira utungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuri kuenderera mberi zvapakuti remangwana rebato iri risanyatsojeka. Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Pamapato ari kurwisana aya, rimwe riri divi revari kuzviti munyori mukuru webato iri, vasengezo chavangu, rakaita musangano waro weStanding Committee nezuro, ukuwo chimwe chikwata chaita musangano uno National Assembly, NACCNA, vachitaura nevatori venhau naSimu Harare, mutauriri wechimwe chikwata cheTPC, vaKomisi Mukwanambi, vati vaJameson Mutimba ndivo vasarudza kubata matomo pari zvino.
Vachabata kuona kuti matambudziko ari kusangana nemusangano wedu angagadziriswa sei kunyanyanyanya kunoyananisana nemukuru wedu vachinzwisana naye kuti zvinhu zvingagadziriswa sei.
Vamukwananzi vatiwo pari zvino vari kukurudzira nhengo dzebato ravo dziri muparamende nemumakanzura kuti dzisasiye mabasa.
Ngavarambe vakamiririra vanhu vachiita yatinoti kudefenda the autonomy zone.
Citizen National Assembly yatiwo vachamisa havasati vasiya basa zviri pamutemo nekudaro vachakamirira kunzwa kubva kwavari. Hatina kwanisa kubata vachamisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi vachipawo divi ravo vari kuzviti ndivo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reTCCC vasengezo chavangu vati zviri kuitwa navamukwananzi nevamwe vavo mahumbwe.
Ndo macriminals aya tachitaura nezvavo. Tichiti makriminals vadove atosvika vanota kutora pato revanhu vaende naro. Saka takaramba. This is why I'm still standing. Ndakatomira izvezvi ndamirira kuti pato risaende nemacriminals.
Mune imwe nyaya, pave nekurwisana pakati pezvikwata zveTCCC zviviri izvi nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Nasi hofisi iyi yafuma yakapendwa neruvara rweblue, runova ruvara ruri kunzi nevamwe nderwebato richaungwa navaNelson Chamisa. Vamukwananzi pavabvunzwa nyaya iyi nevatori venhau vati blue nderumwe ruvara rwavo. Vachavangu vange vasati vapindura mubvunzo wedu panyaya iyi. Asi mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vashamiswa zvikuru nechiitiko ichi vachiti bato ravo rine magwaro anoratidza kuti chivakwa ichi ndechebato ravo.
Asi tikushamiswa iko zvino nekuti vanga vabvuma kuti vakutidzosera mahofisi edu. Tanga tataura nevakuru vavo tikati tipei mahofisi edu tigarisane zvakanaka, kwete kugarisana zvekuti tirwisana. Saka tazoshamiswa kuti makuseni afuma achitendwa zveblue.
Vachamisa nevamwe mubato reCCC vari kuti matambudziko avawira ari kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF Vafarai Marapira vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Vakurumwa nechekuchera, chavakatanga ndochakuvapfukira. Isu tinongoramba chikurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngaive inoramba ichitarisa kuti vane shungu nenyika chaizvo ndavapi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika nemitemo dzinoti nyaya idzi dzichatoperera kumatare. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vechidiki munyika vane muono wakasiyana pamashoko akaturwa nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa, ekuti vainge vasiya utungamiri webato guru rinopikisa iri vachiti rapindwa napongwe. Vamwe ndo vari kuti ndipo paperera sarungano yekuwana humwe utongi ungavawanisa raramo iri nani. Vamwe vachiti kubuda muCCC kwavachamisa hakutadzise zuva kubuda. Tobias Mudzingwa anotipanya izvi zvere.
Mumwe weavo vanoti vachamisa vakagona pakusiya CCC ndivatakudzwa ngadziore nengo yebato iri uye vari mumiriri wevechidiki mudare reNational Assembly.
Kusiwa kwakaitwa bato reCCC Citizens Coalition for Change na vachamisa kuno tipatarisiro sevechidiki kunoita kuti tigadzirire zvitsva zvichauya, zvitsva zvichatisunungura, zvichatipa mabasa, zvichaita kuti tinge tine kugarisana kwakanaka sevechidiki, tinge tisingabudi kuenda kunotsvaga ramangwana mune dzimwe nyika, tinge tichigara tiri muno.
Asi vaPeter Matangi wechidiki anotsigira bato reZANU-PF vanoti vachamisa vakaratidza kuti havana zvido zvevanhu pamoyo.
Ivo vanoti vanomirira vanhu maCitizens, asi hatina kuona pavakadzokera kuvanhu vachibvunza kuti oraiti paitika nyaya pakati pangu naSG wangu wachabangu, toita sei kuti tiendere mberi. Zvinhu zvavasina kuita zvinoratidza zvinhu zvavari kuita zvinhu zviri kubva pamwoyo pavo, kwete zviri kubva pamwoyo pezvizvarwa zvenhu zveZimbabwe. Hazvo zvinhu zvotishamisa, hazvina zvazvinokanganisa kune vechidiki. Inguva yekuti vechidiki vadzokedzane, vabatane nehurumende, vatsvage kuti tingavandudze sei upfumi hwenyika yedu.
Mutsamba yavo yavakatumira pamadande mutande vachamisa vakati bato reCCC raive rapindwa napongwe weZANU-PF aive akonzeresa nyonga-nyonga yemhando yepamusoro-soro. Asi mumwe wechidiki wemuHarare Muzvare Chipo Mugwagwa vanoti havana kufadzwa nekutsvetwa kwakaitwa CCC navachamisa sezvo izvi zvakaratidza kuti vachiri mutete munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chamisa agara munyaya dzematongerwo enyika idzi zvekuti matricks ese eZANU-PF anofanira kunge akumaziva manje. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZANU-PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato? Handioni sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avamogen tangirai kuti munhu haasiisi chinhu chake nekuda kweZANU. Ini dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZANU, akatengwa chete mukomano.
Mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusiya CCC kwavachamisa kunoratidza kuti kodzero dzezvekuvhota dzevechidiki dzambonyikidzwa.
Nyaya iyi inonyanya kusuwisa zvakare takatasa nekodzero dzevanovhota, kodzero dzanga dzishonyororwa. Tikatarisanawo nevechidiki vanova vakawanda munyaya dzevavhoters, inyaya inosuwisa kwazvo nekuti vachidiki vane zvavanotarisirawo, vanenge vane mahopes nezvavanotarisira kuti zvinge zvichizadziswa mupfurikidza nesarudzo. Saka zvekuitika izvi zvinokonzeresa kushonyororwa kwekodzero dzavo.
Wechidiki uyo ari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika achishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vanoti kubuda muCCC kwavachamisa kwakafanana nekuti hakuchisina bato rezvematongerwo enyika rinopikisa muZimbabwe.
Kusiya basa kwakaita vachamisa vachibuda mubato ravo reCCC kune impact yakanyanya kune vechidiki nekuti haingaiti nyika isina opposition. Saka apa vechidiki vakutomirira danho richatorwa naivo vachamisa kuti vachaita sei munguva ichatevera. nekuti nyika kuti ifambe inofanira kunge ine opposition inenge ichiona kuti hurumende iri kuita here zvinodiwa nevanhu.
Vamwe vari kuchema chemawo nerekuti remangwana reve chidiki vainge vasarudzwa pasi peutungamiri hwavachamisa harina kujeka. Pasi peutungamiri hwavo vechidiki vakawanda vakapinda mudare reparamende nemumakanzuru, vamwe vachiita mameya kana masachigaro emabhodhi ekanzuru, kunyange vamwe vakambodzingwa nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasenyezo chavamwe. Makakatano aya ari kureva kuti izvi revechidiki richanetsa kuti rinzwike munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndevele. Zvinotanga na7 manheru, tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti yauraya vairi kuti vanopfurikidza mwero muWest Bank, kusanganisira mumwe chete anodyidzana nechikwata cheHamas vanga vachironga kupinda muIsrael vachirwisa sezvakaitika musi wa7 Gumiguru, pakaurayiwa vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Mauto eIsrael anoti vanhu ava vanga vakawanda muchipatara cheSina muJenin. Vanhu mazana matatu nemakumi manomwe vaurayiwa nemauto eIsrael kubva patanga hondo musi wa7 Gumiguru. MuGaza, mauto eIsrael auraya vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu kana kuti 26,600, uye vanhu vakawanda muGaza vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Masangano ari pasi peUnited Nations World Food Programme ari kubatsira vanhu vari mudunhu reTigray muEthiopia anoti vanhu zvikamu 10 nezvina kubva muzana kana kuti 14% pavanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri kana kuti 3.2 million ndivo chete vakwanisa kupiwa zvekudya pane vari kuda rubatsiro. Vari kubatsira vakaita seWFP neAmerica vanoti hurumende yeEthiopia yanga ichiita zveuori isingaendese chikafu kuvanhu, uye vamwe vanopa rubatsiro vari kupawo mari shoma. Ethiopia iri kuramba kuti iri kuita uori. Vanhu vemuTigray vari kurwisana nehurumende vachiti vanoda kuzvitonga. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa nezuro kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepagore mumwedzi wandira gore rino yakakwira kuenda pazvikamu 33 zvine zviga zvisere kubva muzana kana kuti 34.8% ichibva pazvikamu 26 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5% muna zvita wegore rapera. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu 6.6% kubva muzana munandira kana kuti 6.6% ichibva pazvikamu 4.9% kubva muzana kana kuti 4.7% muna zvita wegore rapera. Zvikuru zvinonzi neZimstat zvakakwidza inflation zvinoti chikafu, mitero yedzimba, mvura pamwe nemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika inoshandisa inonzi blended inflation, iyo inosanganisira mitengo yezvinhu inenge iri mumadhora ekuAmerica nemitengo yezvinhu iri mumadhora emunyika.
Saka kwese ikoko tiri kuona kuti even wakaconsider just my US dollar prices at kwireiwo. But zvinonya kukonzereswa nekudera kwezindola uye nekukwidzwa kwakaitwa mataxes nekuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Professor Mthuli Ngube mu-2024 national budget.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotiwo dambudziko riri pakuti nzira yave kushandiswa neZimstat kupima inflation yeblended inflation iyi hainzwisisiki nevakawanda.
Ma number aya atirikupiwa ne inflation ne vanhu vezimstart haato wisisiki. Nekuti inflation I number inenge ichitiratidza isusu kuti mitengo munyika iri kukwira zvakadii. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kusagadzikana kwehupfumi hwenyika pasina matanho anoonekwa ari kutorwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate yacho inongochinja zuva rezuva. Hapana munhu anoziva kuti mere mangwana rinenge rakauya nechii. Hapana munhu anoziva zvekare kuti pane mame measures acha announcewa here nehurumende masvondo anoteera. Saka zvinoreva kuti it becomes the law of the jungle. Vane mari ndivo vanenge vakutobenefita. Vasina mari ndivo vakutobhadhara. Iyo shoma yacho yasara muhomwe yavo.
Nyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hazvivashamisi kuti inflation yakakwira mumwedzi uno.
Asi tinoziva kuti gore negore mwedzi wagumi guru kundobata zvita upfumi hwedu kunyanya simba remari yedu inenge ichitengenyeswa maringe chimiro chinenge chakaita mafambiro emari yekunze kwenyika nemari yemuno munyika. Ndingada kuziva nii kuti panguva iyoyo mari inenge ichibva kufodza ichitibatsira nekutitsigira paurongwa hwehurumende inenge yaberera zvakanyanyisa zvinenge zvabvarwa izvi.
Asi vaGwanyanya vanoti zvavo hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yatotanga kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana yakafanana newakaitwa nezuro nekomiti yavari inona nezvemitemo kana kuti Monetary Policy Committee muRBZ kunyange vasina kutaura kuti chii chakasungwa mumusangano uyu. Kukwira kweinflation kuri kuuya panguva iyo dhora remunyika ratonyanya kushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dhora rekuAmerica rinonzi rave kunetsa kuwana munyika izvo zvaita kuti mutengo waro munyika ukwire zvikuru pamusika mutema apo rinonzi riri kutengwa nemadhora emunyika zviuru gumi nezvinomwe kana kudarika. Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi mushure mekunge Ivory Coast yakunda Senegal iye ine mukombe uyu pari zvino. Izvi zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda. Mumutambo uri kutambwa pari zvino pakati peMali neBurkina Faso, Mali iri kutungamira nechibodzwa chimwe chete, Burkina Faso 0. Maskati, Morocco iri kutamba neSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvekurwira utungamiri hwebato reCitizens Coalition for Change kubva zvaziviswa navaNelson Chamisa kuti vasiya utungamiri hwebato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimirira Zengeza West muparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanopiwa chirango chekuti vasadzokere kuJerry. Kurwira utungamiri hwebato reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitimurayira zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Stanley Musanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 30 kuZibandlela 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edalele parliament elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala, obesevalele okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshina muhla.
Isakhiwo sakobulawayo sivumisi siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngoba ungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla lesifo silastiye ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC wobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandlaleli abasekela umnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wamela izengeza West edalele parliament elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshina muhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba umantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe elicala lokutshotshozela udlakela endawonye lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitunguisa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini umantshi unkosikazi Tafatswa Miti uthe uSikhala loSithole bazaphika okweminyaka emibili. Kodwa uPhangi wabeka isigwebo lesi eceleni ngoba esithi uSikhala usehlala isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe, kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kutsho ukuba uSikhala uzaphuma eChikurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala loSithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethiswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba eNyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikhala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutsho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encitshwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ibail yinto embi kakhulu esithi abatshutshisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe licala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rutenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement. Umele pambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba umeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami iAquitown.
Wachubungeleza umbusazwe ekubandla le People's Unity Party PAP umnumzana Herbert Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Sikhala ubuye ephila. Kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZANU PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Sikhala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu. Ngoba uChabangu udestroyile iTriple C, waxotsha nama MPs, waxotsha nama councillors, waxotsha abantu abanenge abavothelwe nabantu.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZANU PF iya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eliqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilawa abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngeZANU PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZANU PF ethe hayi lokho nje ibandla leZANU PF sikujwayele, asonto esingatshona siziginqisa ngayo. Kumbe
nanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthotshozela uDlakela endawonye lowayengusodolobho wesidungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 7 Mhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 siHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso le minyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owoda nje kuphela. Afrika yonke amazwe angalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyiyo esemsileni, South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye
uxolo. Sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho untungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efidlela Ncube.
izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe u president or vice president bobabili, ama minister wonke, cabinet yonke, iparlamenti yonke, o judge bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo corruption, kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhadala amatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo lakho konke, ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake uhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku-$1 billion. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe le njongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwana, hayi, kumele ithathwe yonke iyesebenza labantu beZimbabwe. Kuthi ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama process of corruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Amahofisi ebandla le-CCC koBulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lephalamende.
Isakhiwo sakoBulawayo sivuke siluhlaza, siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ngumbala wethu ngokungananzelela. Sathi sisethulwa singamakhandidethi abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August, wonke umuntu wayegqoke isudu eyi-blue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevuke besipikha
uMnumzana uMnumzana Charles Phiri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubadlaleli.
But mina ngithabile ngendlela eyenzwa nguChamisa kule direction yakwazi into ayenza. Ngoba iparty has been hijacked. So there's nothing to prove whether she or the CPC. We want him as the president.
UMnumzana Alfred Zirutwe, isikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa nguChabangu uthi sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-CCC is in occupation of that place. So umuntu kasozivukele ethathe indawo efake ipenda yakhe ethi singeyakhe ebayazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yokuba lapha akade bengatshona khona. Basebesida sambeni siyetshona ngale ma-ofisini awe-CCC sidingele ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima lapha.
UMnumzana Douglas Monzora umkhokheli we-MDCT laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Benny Moyo laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ebomvuku e-yellow e-blue ayilani lati ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula lokudebate thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs kungakhathalekile ukuthi ngawo liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very very dangerous ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator this young man. Okokuthi I'm sorry angimfiseli mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathe sinxa esetshintsha ipenda yema office awe-CCC ewafaka kublue usesitshela ukuthi kathe sebesenza izinto zedynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe-CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timber lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuchiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. UNcube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa naye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination eyokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376 njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi uMnumzana Anthony Majongosi osebenza isibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi banawo umkhuhlane lo. But siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesihudo siyawona, then kulamatesti ayayenzwa ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi, kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa engabayiningi. Iyaqalisa kuyafuneka ukuthi vele umuntu a-isolate kwalethi siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana labanye lendawo yokuthi umkhuhlane lowo uyatholelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele siwakhangele sikhwanise ukuthi sibanike i-treatment yawo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebelomkhuhlane wekholera?
Umkhuhlane wekholera uyakhwanisa ukubona umkhudo lowo diarrhea leyana umkhudo wakhona ikamanzi. Kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice, like i-rice, water fit i-rice, water fit two. No, amanzi akhona ayafuma, yeyo yasitshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke, bageze izandla, bangahamba izimbuzi. Ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla, badle ukudla kuyakudumala okugandayo. Kodwa ukuthi sifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo ukuthi isaba zikathekile nonukuntu balahle izibi endaweni yonke yonke. Kodwa futhi sifuna ama-veji kubikeli bayagezile ukuthi bayadla. Kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasuka ayahamba. So amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakwenza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi, kathesini ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa, but siyabona iyazama sibili ukuthi inredise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi. Kodwa kathesi vele siyahamba siyinika abantu amawukagadesithi amawukagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igcikwane leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi water that. La maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi siyanika akhona. So vele ihulumende vele iyazama khonoko.
Lo ngumnumzana Anthony Majongosi, umongi obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla lesisisi umnumzana Nelson Chamisa, obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa, kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mutsingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakoBulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentsha simsekele, sichiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu, siye malapho okule direction khona, okule order khona, okule sifiso sokuthi umuntu aphile kamnandi kuleli. So siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into enxa isivele isibolile ayisadliwa isiyingcekeza. So sichiyile ke ingcekeza sesisiyaqala kakutsha ibandla elizakhulula usapho lezindaba.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ibandla lezanu PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga.
Ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu, kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubachiya bedidekile. And I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokhu. So I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga, which is the Revolutionary Party.
Usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX, uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe izanu PF. Kodwa osakhulayo waseBaitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho izanu PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lo muyi umnumzana uFrank Rai, kumele abekwazi ukuthi abezamphiwa bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse. Kwakumele alisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. Okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombuswayo.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC, unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, uthi uChamisa ubagxobise ibhanana abasakhulayo.
Abantu abasha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abasha be-confused, kubayenza beluze ihope. Bacine besitshela ukuthi kuchuthi vele this is not even worth it and kuchu ukuthi we'll never attain this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, umnumzana Bheki Mpilo Ncube, uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisi ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphetheya kwamakhelwane kulabantu abanjengo Julius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalandaba lokuhlala esihlalweni, akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni, abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impila kahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla unkosikazi Fatsa Emayere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingutobias Mutsingwa.
Yebo ke kusenjalo kwisigaba sezenotho lamuhla sixoxalo nkosikazi Debra Mokasa wokunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le-informal sector. Sinanzelela ukuthi njengoba nayo sebebaningi emgwaqweni, so sinama trainings okuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba-conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi sinama-value chain lokuzen esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi ungayenza maybe automato puree, automato drink juice, whatever. So silokuyivaluate esikwenzayo to compete labanye ama vendors. So wethu sayancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le production. Ufind ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khona pama-detergents ethu, asenzeni khona pama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele then besebefaka kumakethi.
Bengazi bekwenze khonokho inkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengoba nosesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngisho ukuthi uphose ngithi vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephile abantu benkosi, akhona lokhu okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakeje, and nxa bekuphakeja futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi bengabesazi ngaphi ngaphusa abadurela. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khonapho sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uza kuthola i-tuck shop yakho.
Loke ngonkosikazi Deborah Mukasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection, uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxoza yokuthiya isikhundla kukaMnumzana Chamisa. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona lapha eWashington DC.